Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7
tishitepe nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ewe tulela indaba ezimqotho nge Zimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Sanara bagara manero anasi urumuswe china chikunguru 15-2021 Makate irira ku Studio 7 Nepenyero inya zirigitika mu Zimbabwe Zamunu piwa ni Studio 7 iri mu Washington DC Tenda kuti mabwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndichitepenyura ndiri kumba senzira yekuzvidzivirira kuchirwere cheCOVID-19 ndichiti ezvinhu zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Kukwira kuri kuita macases eCOVID-19 muno munyika idambudziko guru, idambudziko riri kutishungurudza nekuti tiri kuona macases achiwanda, tiri kuona tichishaikirwa neupenyu nevanhu vakawanda zuva nezuva.
Vanhu makumi mashanu nevasere vakafa nechirwere cheCOVID-19 nezuro uye vamwe zviuru zvitatu nezana negumi vakabatwa nechirwere ichi nezuro wakare. Vagari vemudhorobha reMasvingo vaendesa kumatare kanzuro yavo hurumende nemakambani anochera goridhe muguta iri vachiti izvi zvimiswe.
Mishonga iri kuitika South Africa inotikonzera dambudziko rekufamba kwemagoods atinoimporta kubva kusouth africa ikoko nezvimwewo zvinobva kune dzimwe nyika asi zvichipfuura nekupoti yekudebhen zvichiuya kuzimbabwe endi kudebhen kunowa ndiko kune mhirizhonga yakanyanya zvinokonzera kuti zvinhu zvisafamba zvakanaka.
Nyanzvi munyaya dzeupfumi dzinoti mhirizhonga iri kuitika musouth africa ichavhiringa zvakanyanya upfumi hwezimbabwe. Indo mimwe emisoro enhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rakazivisa nezuro kuti vanhu makumi mashanu nevasere kana kuti 58 vakafa nechirwere cheCOVID-19 nezuro uye vanhu zviuru zvitatu nezana negumi vakabatwa nechirwere ichi nezuro wakare. Izvo zvasiya munyika mave nevanhu zviuru zviviri nemazana matatu nemakumi matatu nevaviri kana kuti 2332 vafa nechirwere ichi uye vabatwa nechirwere ichi vari zviuru makumi manomwe nezvitanhatu nemazana matatu nemakumi masere nemumwe chete kana kuti 76381. Kusvika nezuro hurumende inoti vanhu vabayiwa nhomba yekutanga vakanga vave zviuru mazana mapfumbamwe nemakumi masere nezvisere nemazana manomwe nemakumi mana nevatanhatu kana kuti 988,746. Hurumende inoti ine urongwa hwekubaya vanhu mamiriyoni gumi kana kuti zvikamu makumi matanhatu kubva muzana kuitira kuti chirwere ichi chisaramba chichipararira munyika. Tichiri panyaya iyi vana chiremba navana mukoti vanoti zvinhu hazvichina kumira zvakanaka muzvipatara nemakirinika sezvo uwandu hwevanhu vari kurwara neCOVID-19 huri kuramba huchiwedzera zvakanyanya zuva nezuva. Vachitaura nemusi wechipiri mushure memusangano wedare remakurukota, gurukota rezvekuburiswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa vakati hurumende iri kuedza kutsvaga zvikwanisiro uye vamwe vashandi vemuzvipatara kuti vabatsire vachitendawo kuti huwandu hwevanhu vari kurwara neCOVID-19 vachida kupinda muzvipatara hwawedzera zvakanyanya. Nyanzvi munyaya dzezveutano dzinoti izvi zvakonzerwa nekupararira kwemhando yeCOVID-19 inonzi Delta variant iyo inotapuriranwa zviri nyore uye ichiuraya nenguva pfupi pfupi. Mhando iyi yakatanga kuonekwa kuIndia muna Gumiguru gore rapera. Bazi rezveutano rinoti kusvika nezuro vanhu zviuru makumi maviri nezvina nemazana mapfumbamwe nemakumi mapfumbamwe nevatanhatu kana kuti 24,996 ndo vari kurwara neCOVID-19 pari zvino. Asi pavanhu ava kusvika musi wechipiri vanhu mazana masere nemakumi masere nevatatu kana kuti 883 ndo vainge vari muzvipatara. Asi bazi rezveutano rinoti zvimwe zvipatara zvakaita seInyati kumasvingo nezvipatara zvekumateveleland North neMidlands zvanga zvisina kuzivisa uwandu hwevari kurwara vari muzvipatara. Vamwe vana chiremba vaudzawo Studio 7 kuti kuvulawayo kuwana mweya wekubatsira kufema kuri kumbonetsa zvopakuti zvinhu zvome zvakanyanya vamwe vachirasikirwa neupenyu. Mukuzeya nezvenyaya yemamiriro akaita zvinhu muzvipatara, Blessing Zulu Studio 7 abata mutungamiri wesangano revakoti reZimbabwe Nurses Association vaEnoki Dongo.
Kukwira kuri kuita macases eCOVID-19 muno munyika idambudziko guru, idambudziko riri kutishungurudza nekuti tiri kuona macases achiwanda, tiri kuona tichishaikirwa neupenyu nevanhu vakawanda zuva nezuva. Endi izvi zvinhu izvi pazviri kuitika ndiyo nguva inonga iri ivo vana mukoti vari panguva yakaoma nekuti ndivo vanonga vakatarisana nazvo. Vazhinji vanoita COVID-19 positive zvinowanikirwa kuzvipatara, vanoenda kuzvipatara, vanoshaya vanoshayikira kuzvipatara.
Zvii zvamuri kukurudzirawo ruzhinji rweZimbabwe kuti ruite kuzvichengetedza uye kuti zvisawedzerewo mutoro kune vashandi vemuzvipatara?
Tinokurudzira kuti ruzhinji rweZimbabwe ngatipfekei mamask, ngatiite social distancing, ngatizamei kusafamba famba, ngatizamei kusaenda pakawandiwa kana zvisiri necessary nekuti COVID-19 irimo.
Asi ivo vakoti vane zvikwanisiro zvakakwana here?
Vana mukoti pari zvinezvi vari panguva yakaoma muzvipatara nekuti ivo pachavo vana mukoti vari kusangana nedambudziko rekubatira COVID-19 uyezve vana mukoti muzvipatara vavashoma zvakanyanya kudarika makore adarika. Pari zvinezvi tiri kuona vana mukoti vari demotivated nenyaya dzemari, vari demotivated nenyaya dzeenvironment dzavanoshandira. Tiri kuona vana mukoti vari kusangana nedambudziko rekushaya zvokushandisa zvakakwana, tingati maPPEs muzvipatara.
Ko, panyaya yezvekufambisa zvakamira sei?
Tiona vana mukoti vari kushishikana nekuti vechibva muzvipatara mavari munova imo matinoti environment inova ine COVID yakawanda kudarika dzimwe nzvimbo. Vanooneka ivo vachinomirawo mumutsetse kuti vakwire mazopko, vachinomirawo mumutsetse kuti vatsvage malift anokwanisa kuvaendesa kudzimba. Vachisvika kudzimba ikoko vanoonekwawo futi vachigara kudzimba dziri crowded kwavanonga vechiroja vakawanda mudzimba dzavanogara vachishandisa zvimbuzi, vachishandisa mafacilities ese angawanikwa kumalocation nevamwe vanhu. Endi vari vanhu vanonga vabva kunzvimbo dzisina kumira zvakanaka kunova kumahospital. Saka vana mukoti psychologically vari affected.
Mutungamiri wesangano revakoti reZimbabwe Nurses Association vaEnoki Dongo vari parunare muHarare naBlessing Zulu Studio 7. Vagari vemudhorobha remasvingo vaendesa kanzuro yavo bazi rinoona nezvezvicherwa pamwe nemakambani anochera goridhe mashanu mugomo reTarget Copy kumatare edzimosva vachikumbira dare kuti rimise mabasa ekucherwa kwegoridhe sezvo ari kukanganisa dzimba dzavo pamwe nematange emvura. Godfrey Mutimba anotipa nyaya inotevera.
Sangano remasvingo United Dresden and Red Pairs Alliance kana kuti MURA rasvitsa chikumbiro chechimbi chimbi mudanho repamusoro richimirirwa navaPhilip Shumba. VaShumba vaudza Studio 7 kuti kunze kwekukanganisa dzimba nekugara zvakanaka kwevagari, vacheri ava vari kuchera pasi pematangi emvura nekudaro arigona kuondomoka kukaita mafashamu, vanhu vakarasikirwa neupenyu mumusha uri pedyo. VaShumba vatizve pamusoro pezvo makambani mashanu aya anoti Lions Mining Syndicate, Lions 2, Brosro, Edwards pamwe neGreat Zimbabwe Mining Syndicates ari kushandisa mishonga yakaipa inogona kuuraya vanhu ikapinda mumatangi emvura.
Ndizvo chaizvo kuti tisu magweta evagari vesangano remura taindisa nyaya kudare redzimhosva, dare guru reHigh Court, apo tiri kumhanyarira vari kuita zvokuchera zvichekwa kugomo reTarget Corp pamwe chetewo nekanzuro yemasvingo pamwe chete zvakare nebazi rinoona nezvezvichekwa nyaya yataindisa ndeyekuti makambani anoita mashanu amiswe chera zvichekwa zvavari kuchera mugomo imomo nenyaya yekuti pavari kuitira padhuze nematanga emvura inomwiwa nevagari vose vemumasvingo
vashumba vaendesa kanzuri kumatare nekuti ndiyo yakapa mvumo makambani aya vatiwo hurumende yaendeswa kumatare nekuti ndiyo yakapa marezinesi ekuti makambani aya aite basa ravo mumusha wevagari vetarget copy pamwe chete nehusa meya weguta remasvingo vakoreri maboke vati havasati vagamuchira mapepa abva kudare asi vati chiro paachasvika mumaoko avo havasi kuzopikisa kudare nekuti vakazoona kuti zviri kuitwa nemakambani aya zvinokanganisa vagari nematangi avo emvura
hatisati tawana mapepa kudai vanotisevha nemapepa vari munzira kuuya nawo saka komendi yangu ichange iri limited asi chandinongoda kukurudzira ndechekuti kana vemura vakwidza nyaya yekumatare vachiti vanoda kumisa vanhu vari kuchera pamatangi apo isu seguta hatina dambudziko nazvo nokuti pachedio nesu tiri kutozama kuti dai vanhu vabva ipapo even maconsent atati anga akambopiwa nekanzuro akatowithdrawa saka kurati kuvapo kwavo kune kuri illegal
vakafanira kubata chigaro chemukuru webazi rezvicherwa mumasvingo vamasha vamuzira avo vatambira mapepa ekudare varamba kutaura nestudio 7 vachiti tibate munyori mubazi ravo kuHarare sezvo vasingabvumidzi kutaura nevatore venhau
manje ini handisiauthorize kutaura nemedia mutaimene zaita ndondospokesperson veministry ndovanokwanisa kuishowa inistatement to the media
munyori mubazi rezvicherwa vaonesimo moyo vange vasingadairi nharembozha yavo kana kupindura mibvunzo yatatumira vanoona nezvekufambisa kwemabasa mumura muzvare rumbidzai magurupira vati vanotarisira kuti dare richapa mutongo unomisa mabasa ekucherwa kwegoridhe munzvimbo idzinogara vanhu
isusu semura tiri kutarisira kuti avo vari kuita mining mugomo iri vamiswe nokuti mining yavari kuita iri kuafekta dzimba dzedu macraks ari kuitika kudzimba zvakare taakutyirawo utano hwedu nokuti mvura yatiri kunwa tese guta rese remasvingo mareservoir tanks acho ari located mugomo iroro naizvozvo tiri kutarisira kuti kotiwo ichatipawo mutongo unorerekerawo kuzvido zvatiinazvo kuitira kuti upenyu hwedu hunge hwakachengetedzeka tisagare tichitya kuti chero musi mvura ingadhirika kana dzimba dzedu dzingaputsika
nyaya iyi inotarisirwa kunzvimbuka mudare kana vamhangariro vakapikisa zviri kudiwa nevagari mukati memazuva gumi ndakamirira studio 7 mumasvingo Dini Godfrey Mtimba.
Tobacco Industries Marketing Board inoti mwaka wekutengesa fodya wakabudirira gore rino zvisinei kuti kwaive nedenda reCOVID-19. Asi varimi vanoti havasi kufara sezvo vasina kuona kukosha kwefodya yavo nekuda kwezvikonzero zvakasiyana-siyana. Godwin Mangujga anotipa nyaya inotevera.
Achitaura neStudio 7 mushure mekuvharwa kwemisika yefodya, mukuru weTIMB vaMinwell Good vati zvange zvakaoma kutengesa fodya panguva yeCOVID-19. Vati vakarasikirwa nevarimi, vatengi vefodya nevamwe vanoshanda muindustry, asi vakati mwaka wakafamba zvakanaka chose.
Mwaka uyu wanga wakanaka kupfuura wapfuura pakuti average price yedu yefodya yanga yakakwira by almost 13%, zvichiratidza izvo kuti tanga tine season yakanaka, yakanaya mvura yakanaka ende tobhako yedu quality yanga yakakwirira kudarika gore rapfuura.
Vachiwo denda iri rakavavhura meso vachiti rakaita kuti vavhure misika yekutengesa fodya kunzvimbo dzakaita seKaroi neMarondera, uko vati kwakatengwa zvikamu makumana nechimwe zvefodya yese gore rino. Asi varimi vauza Studio 7 kuti havana kufara nemitengo yefodya, mabatirwo avaitwa kumisika nezvimwe. Mumwe murimi asina kuda kudomwa nezita auza Studio 7 kuti anogona kusarima fodya nekuti haasi kugutsikana nemabatirwo aakaitwa.
Tiri kutorima nzungu dzaitwa nani pane kurima fodya, ndazvidemba kuda ndakarima nzungu nechibage. Izvi si useless izvo. Ndosaka tichiona vazhinji vanenge varima fodya tichiti hatikuadhimai, vanenge aita rombe maresi yaminyuwa nekombiyuta mhago nokuerenga hago nokuweka.
Mukuru weZimbabwe Farmers Union vaPaul Zakaria vati ichokwadi kuti varimi vakatarisana nematambudziko akawanda anosanganisira kutorerwa foja yavo nemakoronyera aiva pamari shomanana achizonotengeswa foja iyi kumisika nemari yepamusoro. VaZakaria vatiwo rimwe dambudziko guru rakatarisana nevarimi nderekuti vaya vanobatsirwa nemakambani nezvekurimisa kana kuti contract farming havana chavanobora sezvo vachizobatirwa mari yakawanda kana kupetwa kaviri pane mitengo yezvinhu zvavanenge vapiwa.
Kucontract farming kwatonetsa kare nenyaya yekuti makontrakta kana vaakutora mari dzemainputs avakakupai. Sagarisi refertilizer raiita kana $30 open market unoribhadhara rava kuma $50. Saka haisiri iyo yatingakurudzira. Tofana kuva ne good mix yefree tobacco kana tobacco iri kuri mari dzinonotsvagwa kubva mumabhengi kwoitawo iyo minosinda yemakontrakta. Ikoko kumakontrakta kwacho kunotoda kuti kugarirwe pasi monitoring irege kugumira pakuti fodya yacho yakanaka isvike pakunoti kana torikavha tikurikavha mari ipi yesaga rimwe chete here raakuitwa times 2.
Zvikamu makumi mapfumbamwe nezvinomwe kubva muzana zvefodya yese inorimwa munyika zvinoitwa pasi pecontract farming iyo inotsigirwa nemakambani ekunze kwenyika. VaZakaria vati makambani ekunze aya anodzvinyirira varimi asi vaGood vati contract farming ndiyo nzira yave kushandiswa pasi rose uye hapana chitsotsi chinoitika apa.
Fodya inongo yakapandwa necontract farming ndiyo yaakunyanyodiwa nemakastoma edu anogadzira midzanga yefodya nokuti vanoti vanoziva kuti yakarimwa sei, mishonga yakashandiswa ndeipi, fodya iyoyo haina kunge ipiswa nehuni dzedu dzenamusasa nemunhondo asi kuti yakapiswa zvichida nemagumtree nezvimwe zvakadaro. Saka izvozvo ndo zvimwe zvavava kunyanyotarisira. Mukaona fodya yekuauction kazhinji zhinji hapana anonyatsoziva kuti yakarimwa sei.
Misika yefodya yakavhara nezuro asi fodya yakarimwa pasi pecontract farming icharamba ichitengeswa kwemavhiki anotevera. Svika pari zvino patengeswa makirogiramu mamiriyoni zana nemakumi masere nemashanu 185 million kilograms anokosha mamiriyoni mazana mashanu negumi nemanomwe emadhora ekuamerica. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.
Masangano akazvimirira oga anofanirwa kutevera muforo kubuda kwawo kureva kuti pavo papera inenge yaita ndambirira hosha yemuura. Nezuro Politburo yebato riri kutonga reZANU-PF inonzi yakatsigira kurudziro yemutungamiri webato iri uye vane mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa yekuti masangano akazvimirira asiri kutevera gwara remashandiro awo raakanyoresa kuhurumende anofanirwa kumiswa kushanda munyika. Mwedzi wapera vanoona nezvekufambiswa kwemabasa mudunhu reHarare vatafadzwa mugwadi vakashevedzawo masangano ose anoshandira mudunhu mavo kuti aende kumahofisi kwavo nemagwaro anoratidza urongwa hwemashandiro avo. Asi masangano akazvimirira ari mudunhu reHarare akati akanga asiri kuzotevera mashoko avamuguti achiti vakanga vasina masimba ekuongorora mashandiro avo sezvo vachishanda nebazi rezvemagariro evanhu. Asi hurumende neZANU-PF vanoti mamwe masangano aya ari kuisa minwe yavo mune zvematongerwo enyika kuburikidza nekufurira vanhu kuti varatidzire uyewo kubhadhara mamwe masangano pamwe nemapato anopikisa hurumende nechinangwa chekuda kubvisa hurumende pachigaro. Asi vamwe vanoti hurumende neZANU-PF vari kutora danho rekuda kutyisidzira masangano akazvimirira nekuti nyika yatarisana nesarudzo dza2023. Mukuzeya nezvenyaya iyi tabata sachigaro vemubatanidzwa wemasangano akazvimirira weCrisis in Zimbabwe Coalition vaRashid Mahia pamwe nemumwe wechidiki mubato reZANU-PF vaAlex Gakanje. Tatanga nekubvunza vaMahia kuti vanoti kudii nemashoko eZANU-PF pamwe nehurumende ekuti mamwe masangano ari kuita zvematongerwo enyika.
Izvo zvinozvisa kuti mumwe masangano anoshanda akazvimirira oga munenge muchishanda muri pasi pemutemo. Mutemo uyu ndo unoita kuti mushande unenge wakagadzwa negumiro remutemo. Takapiwa futi bazi rehurumende rasinoshanda naro, social welfare ministry. Saka pane torine mai sikiro aita basa iri anoda kuti muroso unoshanda anenge achishanda ari pasomtemo
regaitirwe kuna vagakanje
aita basa mukoma vagona pavabvuma kuti vakaregistwa nemutemo kazhinji kacho mutemo wandinoziva unobata maboka akazvimirira ega unonzi PVO Act. PVO Act inotaura iyo zvinotarisira kunge zvichiitwa nemaboka akazvimirira ega kana aregista. Zvakaita sekuti chekutanga vanotarisirwa ivo kuenda nematsamba anotaura mafambisiro avakaita mari yavo kana kuti yatinoti budget nguva nenguva. Vanotarisirwazve kuenda kuhurumende kuministry of social welfare vakabata action plan yavo kana plan of action kana kuti maactivities avo avaroda kuita panguva imwe neimwe. Kusvika zuva ranhasi hakuna bandiko randinoziva rehurumende ratiraita zvinhu izvozvo. Izvozvo chete zvinoratidza kuti vane kumwe kuita kwavasingadoti kuzikanwa nehurumende. Vanopedzisira vaakupa ufuriri kumamwe mapato anopikisana nehurumende vachikurudzira mapato ayo kuti aite munyonga. Ivo vanenge vagara vakapiwa mari yekuti vaite finance mademonstrations anoitika. Ndosaka muchiona kuti hakusati kwamboitwa ratidziro ine chekuita nekuremekedza kodzero dzevanhu. Ratidziro dzese dzinoitwa netumapoka uta dzinenge dziri dzekuti hurumende ngaiende, hurumende yakundikana. Izvozvo hazvisiri izvo zvavakanyoresera kuti vanoda kuita. Saka hurumende haisi kuritira kuvhara ese, iri kungoti taura kuti wakaregista kuti uitei.
Tinzwe kuna vamahiya. Vamahiya, pindirai tinzwe.
Mukomana akusara chokwadika ari kungobudisa ruvengo chete nenhenzi ndozvakaipa manje. Kune mapato akasiyana, maboka akasiyana siyana anoshanda muZimbabwe. Saka vamwe vanobatwa nemutemo uyu ari kutaura under PVO anenge ariwo maboka ari under iyoyo PVO. Vamwe vazhinji vakutaura havapo paPVO anotaura iyo mainvestors ama matrust uye matrust anenge akarejistwa akaza kwaikut andizvika zviri patsikiriro kuti basa ravo dzirei zvatinoda kuita nezvii. Hapana takavanzika isusu pasecrisis coalition toripo takanyora pachena kuti isu basa redu ndere kuti tiise nenyaya dzegavhenendi nenyaya yekodzero dzevanhu. Zviripo zvakajeka asi zvokutanga kubatanidzira zvinhu zvatinotoita izvi zvinotori kuti mukumbiro remutemo panotaurwa makodzero dzevanhu mabill of rights. Saka zvandizvira vanoti politika vavanorevei ndaakaita zvematongero enyika munhu wose kana wakabvunza kuti chingwa chavo chiri kupi nemhaka yevana vari kushaya chikoro nemhaka yekusina mishonga kuzvipatara ndiyo nyaya dzematongero enyika. Tikutaura kuti isusu tinoda kuti titaure nyaya dzinosungusa nyika yedu. Saka hapana zvinoita vanagakanjezvo hakuna munhu ari kugwisa hurumende.
Asi vagakanje ibasa rezanu PF here kunge richiswera richifudza nekuteera masanganiro yavo kuti ashanda sei? Hazvisi zvinofanira zviri zvehurumende here izvi?
Kana tichienda kumaelections emapato zemapolitical parties bato rinohwina kusarudzo ndiro rinoita hurumende. Sakana zvotaurwa kuzanu PF haisi mhosva.
Vamahiya, imiwo semubatanidzwa wemasangano akazvimirira mune matanho here amunotora ekutarisawo mashandiro anenge achiitwa nemasangano anove nhengo dzenyu?
Chekutanga ndechekuti vagakanje ngavarege kuzvenganyaya zvavanoti zvematongero enyika ndezvipi. Kana tichiti isusu tikuda kuti kodzero dzedu dziremekedzi ndezvematongero enyika here?
Pindirai tinzwa vagakanje.
Zvandiri kuti zvematongerwo enyika ndezvamunoita namahiya zvekuti imimi munotaura kuti hurumende isati yapedza makore mashanu yakapindirwa muofisi moti ngaiende. Zvakaita kuti muzovhara ofisi yenyu mumbotiza kunogara kusouth africa zviya. Ndozvandiri kutaura
pamahiya.
Zvokuti hanzi kutiza munyika kana vamwe akabva vakatiza vanhu ndianozingatizi anoti munhuwose unongotiza kana masoja ovinga vanhu vasina futi vovingwa nemhosva dzavasina kuita munhuwose unongotiza. Handiti purezidendi vari pano vakadzoka vanga vane mhosva here? Saka hatekotaka nyaya yekutiza kadaro kuti nyaya dzekodzero dzevanhu dzemunyika.
Vagakanje, hurumende nezanu PF kana vachiziva masangano ari kutsautsira vadii kungoshanda nemasangano iwawo moitora matano pane kungoramba muchitaura masangano yese kungoadzora mafuta enguru yaasina kudya?
Polisi iripo yehurumende yereengagement and engagement mukoma zvakamira sekudai. Vanhu vanopiwa mukana, vanhu vanopiwa tambo yekuti vanyatsozvisungirira vega sezvavaakuita zvino izvi.
Avo vanga vari mumwewo vechidiki vezanu PF vaalex Gakanje. Manzwawo zvakare kubva kuna sachigaro wecrisis in Zimbabwe coalition varashid Mahiya. Vaviri ava vanga vari parunhare muHarare nestudio 7. Nyanzvi munyaya dzeupfumi dzinoti mhirizhonga iri kuitika muSouth Africa ichavhiringa zvakanyanya upfumi hweZimbabwe sezvo nyika iyi ichitenga zvinhu zvakawanda kubva kuSouth Africa uye zvimwe zvinhu zvainotenga kudzimwe nyika zvichipfuura nemuSouth Africa. Kudzanai Musengi anotipa nyaya inotevera.
Mukuru weConfederation of Zimbabwe Industries Muzvare Sekai Kavarika panoti mhirizhonga iri kuitika muSouth Africa inovhiringidza mashandiro emaindustry muZimbabwe sezvo maindustry aya achishandisa zvinobva kunze kwenyika zvichipfuura nemuSouth Africa zvimwe zvichigadzirwa munyika iyi.
Mhirizhonga iri kuitika muSouth Africa inoti konzera dambudziko rekufamba kwemagoods atinoimporta kubva kuSouth Africa ikoko nezvimwewo zvinobva kune dzimwe nyika asi zvichipfuura nekupoti yekudhebheni zvichiuya kuZimbabwe. Ndi kudhebheni kunova ndiko kune mhirizhonga yakanyanya. Zvinokonzera kuti zvinhu zvisafamba zvakanaka, maindastry yedu anogona kuzoshoterwa nezvimwe zvinhu zvekushandisa mukugadzirisa zvinhu zvavanogadzirira, zvingangokonzera kuti kufamba kwanga kuchiita basa ravo kumbodzokera mumashure kuri kuti zvinhu izvi hazvina kukurumidza zvagadziriswa.
Mutungamiri weConfederation of Zimbabwe Retailers vaDanford Mutashu vanoti mhirizhonga iri muSouth Africa inokanganisa mamiriro ezveupfumi munyika dzose dziri kuchamhembe kweAfrica sezvo iri iyo ine upfumi hwakasimba mudunhu iri. VaMutashu vanoti pane kutengeserana kukuru pakati peZimbabwe neSouth Africa vachitiwo Zimbabwe inowana zvinhu zvakasiyana-siyana kusanganisira chikafu zvinosvika zvikamu 60 kubva muzana. VaMutashu vayambira kuti vanhu havafanirwe kuita nange mutange kutenga chikafu chakawanda.
Chatinokurudzira veruzhinji ndechekuti ngavarambe vachitenga nenhano dzavagara vachitenga nadzo, vasaite panic buying nekuti vakadero zvinogona kuzoremera vanogadzira zvinhu. Nguva ino kwatinonyanyotora zvinhu zvekugadzirisa kwacho kuine mvunga mupopoto. Shuviro yedu seZimbabwe ndeyekuti kuSouth Africa popoto ripere kuite kugadzikana.
Mudzidzisi wezvidzidzo zvepamusoro munyaya dzebudiriro vaFelix Chari vanoti kunyange hazvo pasina mafigiri angava ipo pari zvino anoratidza kuti mhirizhonga iri kuSouth Africa yakanganisa zvakadii mamiriro ezveupfumi muZimbabwe, zviri pachena kuti zvinhu chakanganisika zvikuru sezvo mamwe maindastry akatoparadzwa kare nemhirizhonga iri kuitika iyi.
Tina mabhizinesi mazhinji anotengesa zvinhu muno anorarama nokuodha zvinhu kuSouth Africa. Tine industry iri kurarama nokutenga maraw materials from South Africa. Tine informal traders who are relying nekutenga zvinhu kuSouth Africa vachitengesa muno. Tine individual families, households vanga vachirarama nokutumirwa mari kubva kuSouth Africa. Asi nokupera kwaita mabasa evanhu kuSouth Africa nenhau tsaona iyi. Vanhu ivava vachatambiri mari.
Chipangamazano musangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe vaProsper Chitambara vanoti zviri kuitika izvi zvinofanirwa kuita kuti Zimbabwe isimbaradze mashandisiro ainoita Mozambique neTanzania mukupinza munyika zvinhu zvainotenga kunze.
Zvakaramba zvichiita Western then it means pane bato fana kuitwa extreme options yayo zvekuenda through Mozambique zvinhu
Studio 7 inokwanisa kunzwa kumutauriri wekambani yehurumende yeZimTrade iyo inoona nezvekudyidzana kweZimbabwe nedzimwe nyika vaDanai Majaha sezvo vakundikana kuzadzisa yimbiso yavo yekuti pamamiriro akaita kudyidzana pakati peZimbabwe neSouth Africa pataenda pamhepo. Asi sangano reUnited Nations rinoona nezvekutengeserana pasi rose reComTrade rinoti gore rapera South Africa yakatengesa zvinhu zvayo kuZimbabwe zvinoita mabhiriyoni maviri nemazana maviri nemakumi matatu emamiriyoni emadhora ekuAmerica kana kuti $2.23 billion. Ukuwo Zimbabwe inonzi yakatengeserawo South Africa zvinhu zvinokosha bhiriyoni rimwe chete nemazana manomwe nemakumi matatu emamiriyoni emadhora kana kuti $1.73 billion. Zvinhu zvinotengwa zvakanyanya neZimbabwe kuSouth Africa zvinosanganisira mishina, nuclear reactors, mafuta, dzimotokari, chikafu, mapurasitiki, simbi, zvigadzirwa zvinoshandisa magetsi, sipo nemakenduru nezvimwe. Zimbabwe inotengeserawo South Africa zvinhu zvinosanganisira fodya, matombo anokosha, kotoni, matehwe emhuka nemichero. Sangano reWorld Bank rinoti South Africa ndiyo nyika iri pamusoro pakutengeserana neZimbabwe ichiteerwa neSingapore, China iri yechitatu. Izvi zvinoratidza kuti South Africa ikayetsura, Zimbabwe inoyetsurawo. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Kudzanai Musengi.
Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kuti tumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio7@voanews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu pa www.voashona.com. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC.